manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndokutonga kwekutya kana munhu akufunga kusunga zvinoine election anosungira mhosva iyi. Handisi kutya kuchidzirwa namutsvangwa. Mutsvangwa haasi mupurisa. Ame presidential contestant iye mutsvangwa ndiye chii chinosunga vamwe.
Muri kuvimbisa kuti muchadzokera here kuZimbabwe zvakamira sei uye rini?
Ndiri kupedzisa kurongedza mabasa anoitika.
Teererai hurukuro yedu navasevia Kasukuwere avo vanoti havasi kuzovhundutsirwa nehurumende kuti vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika vachinzi vanosungwa vakadzokera kumusha.
Ndifunga mutemo wenyika wakajeka. Kana munhu akaenda kumataredzi mhosva akapiwa zvirango zvaanofanira kuteedzera. Akasazviteedzera dare rine kodzero yekupa warrant of arrest. Yopa warrant of arrest iroro kumapurisa. Kumapurisa vatsvage munhu yeye.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vari kuramba kuti mapurisa ave kushandiswa nezanu PF kusunga vakasukuwere vachiti vane mhosva dzavainadzo. Zimbabwe yakunda America makwikwi eInternational Cricket Council World Cup qualifier. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimiririra vasevia Kasukuwere vanoti havasi kuzobvuma kutyisidzirwa nebato rezanu PF kuti vasadzokere kuZimbabwe kunotsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Vakasukuwere vari kuSouth Africa pari zvino uye vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika nevamwe varume gumi. Vaimbova gurukota rehurumende uye vari nhengo yebato riri kutonga rezanu PF isati hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe isati yapidigurwa nemauto muna 2017. Mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasukuwere vachasungwa vakangodzoka munyika. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vakatiwo vakasukuwere vane nyaya mbiri dziri kumatare dzekuti havana kudzokera kumatare sezvainge zvatarisirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakasukuwere.
Ndokutonga kwekutyazve kana munhu akufunga kusunga zvinoine election anosungira mhosva iyi. Handisi kutya kuchidzirwa namutsvangwa. Mutsvangwa haasi mupurisa. Ame presidential contestant iye mutsvangwa ndiye chii chinosunga vamwe.
Muri kuvimbisa kuti muchadzokera here kuZimbabwe zvakamira sei uye rini?
Ndiri kupedzisa kurongedza mabasa anoitika nekugadzira waro wedu wesarudzo nekuronga mateams edu dzosumuka tichidzokera kuZimbabwe tichiita basa remakambeni.
Pane vamwe here vemudunhu vamakwanisa kutaura navo kusvika pari zvino kuti musavhiringidzwi kana motsvaga rutsigiro?
Tiri kumashoko iwayo ari kufamba chose ibasa ratiri kuita kuti tizivisewo zvekare vemunharaunda kuti sarudzo iyi ngaive iri sarudzo yakanaka inopa chimiro chakanaka cheZimbabwe. Kuti zvazuro ndezvazuro, taakuda kuti tifambise nyika idende mberi, tigadzirise nekusukurudza nyaya yemhirizhoga yakaitika muna 2017. Ngative nesarudzo yakanaka, tichatsvaga mutungamiriri wenyika yedu anoita basa rake.
Asika vamwe vasingawirirani navakasukuwere vanoti ivo vanombopomerwawo mhosva dzekuti makore adarika omo vaimbopesvedzerawo nyaya dzacho dzemhirizhonga. Nekudaro vanofanira kutanga vakumbira ruregerero vasati vati ndivhoterei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Imwe nedzenguva vanhu vazhinji vanotaura zvakawanda zvazuro zvimwe zvavanenge vasina umbo nazvo. Chikuru chiripo ndechekwanise iko zvino kuti tibatanidze mhuri yeZimbabwe, tivandudze mhuri yeZimbabwe, tivake nyika itsva iende mberi. Takatara isu zvanenge ati miganho mishanu inotaura iyo kuvandudza yatingati renewal yeutungamiri wenyika. Let's renew the leadership yenyika yedu. Tive nekuva neutungamiri husina utsinyi, husina ngozi kuvane vakawanda. Chepiri ngativei zvekare netingati reconciliation muchirungu, kuva nenguva yekugara pasi tichitarisa zvakakanganisirana vanhu vawirirane tivake Zimbabwe. Chechitatu, toda kuti zvekare tisumudze upfumi hwedu, revival of our economy idzoke panzvimbo yainge iri, nekuti upfumi hwakaramba huri pasi, vanhu vakawanda vakuramba vachishupika zvichiburikidza nekuti tinenge tiine matambudziko ekupopotedza nekutaura zvakawanda. Chechina, togadzirisawo zvakare yatingati reform yemainstitution enyika yedu ose, tigadzirise mabatirwo anoitwa mabasa mumakambani, muhurumende nezvimwe zvakadaro mumatare nemunoonekwa mhosva dzese iri. Nechekupedzisira, tova nekuvaka patsva nyika yedu, rebuilding Zimbabwe. Izvi zvishanu izvi hazvisi zvokuti tingangozviitira mujee. Pakunyaya yereconciliation, anenge ane chaakakanganisa ngachiburiswe pachena. Kana kasukuiri aine zvaakangaisa zvokupenzveredza, zvokupesvedzera, ngazvitaurwe zvikare.
Vamwe vari kuti vakasukuere mujaho unenge uri pakati pavachamisa chete navamunangagwa, vamwe vanenge vachiperekedza muchato. Kana vakasukuere vakatopinda, vanenge vachingotorera vamunangagwa mavhoti asi vasingakwanise kuti vangakwanise kunyatsotsvaga rutsigiro vakazvimirira kana kuti vari independent candidate.
Chishona zvinonzi mumwana kuti isu tiri kupinda kuti tinopa chiedza chitsva kunyika yeZimbabwe. Tine mhuri yashupika makore akawanda, yakwana nguva yeko zvino yekuti tikwanise kufatidza nyika yeZimbabwe inake iende mberi.
Ingagadzirika sei Zimbabwe mataura nyaya yekuti ngapaitwe inenge truth and reconciliation? Munowirirana here nevamwe vanoti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa?
Isu tiri kutaura, ndosaka ndiri kumira ndisina pato. Ndiri kumira sapurezidendi akazvimirira ndine pfungwa nendangaro yekuti yakwana nguva yekutibatanidze vanhu. Mapoka ese aya ngaauye patebhuru imwe chete, tivake nyika imwe chete, tivake hurumende imwe chete inokwanisa kuchengetedza tingati transparency, ichikwanisa kuita basa rekuti hakuna achazoita zvakare zvouori nezvinhu zvinonyadzisa nyika yedu.
Vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaSevia Kasukuere vachitaura vari parunare muSouth Africa. Tichiri panyaya iyi, tabata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati tikatanga nekuvabvunza kuti sei mapurisa ari kuda kusunga vakasukuere.
Ndifunga mutemo wenyika wakajeka. Kana munhu akaenda kumataredzi mhosva akapiwa zvirango zvaanofanira kuteedzera, akasazviteedzera dare rine kodzero yekupa warrant of arrest. Yopa warrant of arrest iroro kumapurisa kuti mapurisa vatsvage munhu iyeye. Kana achinge awanikwa, mapurisa vomutora voenda kudare unotsanangura kuti zvakafamba sei. Saka ndoo zviripo pamutemo izvozvo.
Saka pane mawarrant of arrest maangani aya uye vari kunzi vakapara mhosva dzi?
Mawarrant of arrest yatinawo isusu semapurisa maviri yatakapiwa nematarezi mhosva emuZimbabwe ari kutsanangura kuti mapurisa munhu akaregera kuuya kudare musure munge apuwa zvigani dare.
Ko ivo zvavari kuudza vatori venhau kuti vakazoenda kudare?
Handingatsananguriri zvedare. Isusu basa redu pamutemo nderekuti pakapuwa warrant of arrest tinofanira kuona kuti warrant of arrest raitwa yatoti pachirungu effected. Dare ndorozotiudza kuti warrant of arrest iroro rakakanzurwa here kana kuti kwete.
Asi vamwe vari kuti mapurisa anenge akupindira mune zvematongerwo enyika sezvo vakasukuere vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Munoti kudini mashoko iwayo?
Ine handitauri zvematongerwo enyika, ndinotaura zvechipurisa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Z Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaga kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaga rinonzi nenyanzvi rakomba munyika uye vakawanda vari kukurudzira kuti paitwe mushandira pamwe kurwisa dambudziko rapinda mumusha iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kushandiswa kwezvinodhaka munyika idambudziko uye hurumende iri mushishi yekurwisa dambudziko iri.
Hurumende ine urongwa ihwohwo hwairi kuita nenyaya yedambudziko irori. Izvozvi zvedambudziko riri kutorwa hatingati pachirungu very serious nehurumende. Bazi rezveutano zvichibatana nevamwe vakazvimirira vari munyika munomu vari kuita dzidziso yekudzidzisa zvakaipira izvozvo zvatingati zvinodhaka zviri kuitwa nevana kuti vazive kuti zvakashatirei kuti kana asangana nazvo zvinofambiswa sei.
Mumwe wakamboshandisa zvinodhaka kwemakore mashanu vatapawo chandavengerwa vati kushandisa zvinodhaka hakuna pundutso.
Madrugs anoba upenyu hwemhuri yako chaiyo chaiyo. Madrugs anouraya mubereki akakubereka. Madrugs anokanganisa utano. Saka hapana chakanaka chinobuda kumadrugs.
Vatiwo vanotengesa zvinodhaka vakarangwa dambudziko iri rinogona kuderera munyika.
Munhu anorova mukadzi ano square nguva yakareba kupfuura munhu anotengesa madrugs mujeri sei. Munhu anoba anoworera mujeri asi munhu anotengesa madrugs aworere mujeri sei. Ndio muvunzo wakawanda tofanira kuvunza hurumende yedu kuti ngatiite tichisimbisa mitemo yedu kuti munhu anofunga zvekuda kutengesa madrugs atye afunge kaviri before atanga kuita zvese izvozvi.
Valavet Zungunde avo vakashaikirwa nemwanakomana wavaishandisa zvinodhaka vati vanhu vanofanirwa kubatana nemapurisa vomhangarira vanotengesa zvinodhaka.
Community ngaibatane, ngaibatane. Vanhu vari kutengesa madrugs vari kutengesa vari mumacommunity. Saka community ngatiregei kurayirwana nevanhu vari kuita vari kutoita mari nokurarama neizvozvo. Mapurisa aripo, ZRP right now iri kushanda zvikuru. Ngatishandei pamwe chete nelocal police station yedu kuti tiripote vanhu ivavo. At community
vatiwo dambudziko reurombo rinogona kusunda kunyanya vechidiki kuti vashandise zvinodhaka.
Vari kuenda kuinvestigate madegrees vatu vazhinji vari unemployed. Saka vazhinji vari kushungurudzika zvikuru ndokuti havana my employment. Tarisai munhu takusvika tine mayouth anenge achigara kumbava ne 30 years, vamwe vakusvika 35 years, vamwe vari kutoroora vachitogarana navaba, vana baba vachitobvisa pfuma yemwana, vachitosvika pakuendesa zvakare vana kuchikoro. Situation iyoyo iri kufrustrata mayouth mazhinji vari kuda kuwana employment.
Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vaMetha Monyamande avo vane klinika yavo inobatsira vane dambudziko reutano hwepfungwa inonzi Insight Wellbeing vaudza Studio 7 kuti zvinodhaka zvinokangasa pfungwa dzevazhinji.
Ndopatinoona kuti vana vazhinji vanogona kukurumidza kupinda mudambudziko iroro vasinganzwisise nekuti vanenge vachingotiwo haa tukudya masiwitsi kana kuti tukunwa zvinhu zvinotapira zvinofadza.
Vachitaura nevatori venhau nezvekura kwedambudziko iri, mukuru pachipatara chengoma huru chinorapwa nekuchengeta varwere vepfungwa vakati varwere makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vainge vari kuuya kuchipatara ichi vana vechidiki nevamwe vakuru vainge vorwara nepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka. Mapurisa anoti asunga vanotengesa zvinodhaka vanodarika zviuru zviviri kubva munandira. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinoshandiswa munyika zvinosanganisira mutoriro, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita sebronchial syrup pamwe neheroin. Kuburikidza nechisungo kana kuti resolution 42/112 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa26 Chikumi pasi rose richerechedze zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira kuremekedzwa pamwe nekusasarudzwa kweavo vanoshandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vechidiki pamwe chete nemadzimai vanenge vaine zvigaro mudare reparamende, vamwe vechidiki nemadzimai aya vanoti kunyangwe izvi zviri zvinhu zvakanaka, mutemo wacho hauna kujeka. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
ZEC yakati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaitwa mugore ra2021 ndiko kuri kuwanisa vechidiki zvigaro 10 mudare reparamende. Kumakanzuru, ZEC yakati madzimai anofanira kuwaniswa zvikamu zvingaenzaniswa nemakumi matatu kubva muzana 30% zvemakanzura. Asi zviri pamutemo here? Studio 7 yataura neGweta vapaida Saurombe, avo vati zvakaitwa neZEC hazvisi pamutemo.
Mukatarisa amendment number 2 iyi ndo inoprovide kuti they should be madzimai nevechidiki, asi ine a qualifying factor in yainopa yekuti kuti munge mine madzimai zvinofanha kunge zviri in an act of parliament. Saka esa yedu yakaiswa haiqualify kunga iri an act of parliament, saka it automatically becomes an unconstitutional thing kuti tiwedzere madzimai nevechidiki tisina kuenda through dare reparliament.
Vasaurombe vaenderera mberi vachiti
mukatarisa zvakare mitemo yedu inogavhena maelections inoti iyo hatikwanisi isu kuti tishandure kana kuti tichinje marules ekuti maelections edu anofamba zvakadai mushure mekunga eproclamation yaitwa. Saka proclamation yakaitwa yekuti maelections achaitwa musi wakati, tinoshandisa mitemo yanga iriko panoitwa proclamation, hatikwanisi kuzoisa mimwe mitemo. Saka kuwedzerwa kwevechidiki nemadzimai mparliament hakusi pamutemo uye kuenderani ine constitution.
Vatakudzwa tsunga vanoshanda nesangano rinoona nezvesarudzo reelection resource center havawirirani nemuono uyu.
Muconstitution yeZimbabwe manga makatoiswa maprovisions youth quota, manga makatoiswa mitemo yewomen's quota. Saka paisada maamendments kuelectoral act kuti youth quota newomen's quota zviwanikwe paelection iri kuuya inoyi.
Mumwe wevechidiki ari mubato rezanu PF, Peter Matangi, anoti danho rekuwanisa vechidiki nemadzimai zvigaro izvi rinofanira kutendwa chose.
Danho rinofadza ratinogamushira, asi nese vechidiki ndinoona zvisina kukwana. Tingati step yekutanga tichifamba tichienda kunyaya dzekusumudzirwa kwevechidiki, asi tinoti hazvisati zvakwana. Asi zvinotaura mutungamiriri wedu President Emmerson Damuzo Mnangagwa kuti brick by brick, one step at a time, tichivaka nyika yedu.
Kusakwana kwezvinzvimbo izvi zveparamende nezvemumakanzuru kune vechidiki nemadzimai kwatsinhirwa nevakasanobata chigaro chemutauriri wevechidiki veCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma, avo vanoti zvigaro izvi idomwe chairo pane zvavanoda.
Mawandira akaita vanhu munyika munomu, tozoziva kuti vakadzi ndo vakawanda uye vechidiki ndo vakawanda. Saka zvinoreva kuti tikapuwa chidimbu tirisi vakawanda, tiri kugoverwa yedu chidya pamutumbi wemombe yose, isu tiri varidzi vemombe yacho. So zvazvinongoreva ndezvekuti isu sevechidiki tiri kuti aiwa vechidiki ngavawane zvikamu zvakakurisa, kwete kukuchekererwa zvidimbu varivo vakawanda.
Asi nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, Muzvare Jacqueline Sande, vanoti mutemo wekupa vechidiki uye madzimai zvigaro zviri pachena unoda kubviswa zvachose.
Vechiduku nemadzimai vanenge vakungohwanda nekota system, havachanokwikwidzi kupolitics chaidzo, mainstream politics. Uye ndinoona ngati hunyanzvi hwevanhu vanosarudzwa hunenge hwakati dererei, nekuti havasi kusarudzwa nokuti vari kugona, vari kusarudzwa nokuti aiwa mutemo. Tinokurudzira kuti kota system ngaibviswe, vanhu vanyatsokwikwidza maringe nekugona kwavo.
Studio 7 yaziviswa nevari muzanu PF kuti bato iri ragadzirira kuti vechidiki nemadzimai vakwanise kuwana zvigaro zvose zvavari kupiwa pamutemo weyouth quota newomen's quota, asi mamwe mapato akafanana neCitizens Coalition for Change anga asati abudisa mazita akazara evachakwikwidza kuti vawane zvigaro izvi. Kunyoreswa kwevachada kuvhoterwa kwakapetwa nezuro, uye zvichirevawo kuti kutsvaka rutsigiro kubva kuvavhoti kwatanga zvemandiriri. Ndakamirira Studio 7 ndiri Marare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. zano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepfenyuro yeterevizhen muRussia yaburitsa vhidhiyo yegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaSergei Shoigu vachitaura nemauto enyika yavo kunzvimbo isina kuziviswa kuti ndeipi uye kuti vaita zviriini. Aka ndekekutanga vaShoigu vachionekwa paruzhinji kubva zvaida kupidigurwa hurumende nemukuru wechikwata chemauto chemuRussia chakazvimirira cheWagner vaYevgeny Prigozhin. Munyori mukuru mugungano renato vaJens Stoltenberg vaudza vatori venhau kuti kunetsana pakati pemauto eRussia neWagner kutungana kwedzemudanga. America yatiwo zviri kuitika muRussia zvinoratidza kuti mave nezinyekenyeke. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzine chivimbo kuti mumakore mashanu anotevera panogona kunge pave nenhomba yekurapa chirwere chegomarara. Pari zvino pane mushonga uri kushandiswa kuti mapundu anokonzerwa nemagomarara atange kusvava nekumisa kuti asanyuke zvakare. Pane vanhu vane magomarara epazamu nemapapu vari kurapwa nemushonga uyu uye uri kuedzwa kuti uonekwe kuti unoshanda zvakanaka here. Vari kutora mushonga uyu vanoti vane chivimbo chekuti vacharapika uye vachitiwo zvavari kuita zvakakosha kubatsirawo vamwe vanhu mune ramangwana. Munhau dzezveutano zvichitevera kurambidzwa kupinda munyika nekutengeswa kweJohnson and Johnson baby powder nehurumende nekuti ine talc iyo ine asbestos inonzi nenyanzvi inokonzera chirwere chegomarara, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo yekudzivirira kupinda munyika kwemishonga inogona kukanganisa upenyu hwevanhu. Danho reZimbabwe rakatevera rainge ratorwa neBritain uye muAmerica Johnson and Johnson yakangomira kutengesa powder iyi. Mutori wedunhau dzezveutano Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekutsvagiridza nezvechirwere chegomarara musangano reCancer Association of Zimbabwe vaLovemore Makuru Irofa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mitemo isimbaradzwe kuti mafuta nemishonga zvinotengeswa kunze zvitange zvanyatsoongororwa.
Ukatarira munyika medu munomu tine vamwe vanongotenga zvinhu vasina kucherechedza zvinhu zvine zvakashandiswa pakuzvigadzira. Ukapinda mumastreets unoonawo zvimwe zvinotengeswa imomo imwe nguva zvisingatotenderwi nomurawo, zvimwe zvokutsukisa kumeso zvakasiyana siyana. Kusatenderwa kwazvo nehurumende kureva kuti zvinenge zvine zvazvakaipira paupenyu hwedu napautano hwedu.
Dr. Life Zambezi, vanoshanda vari paBelvedere Medical Center, vatsigirawo mashoko aya vachiti mishonga yese zvayo inofanira kugara yakaongororwa nguva nenguva.
Tikatarisa nyaya dzemishonga kana kuti dzekurapwa kwevanhu, medicine is dynamic. Tinogona kutolista mishonga isingape yakawanda chaizvo yakamiswa yataimboshandisa kudhara isingachashandiswi nekuda kwekuti kuburikidza netsvagurudzo kwakazoonekwa kuti yanga ine maeffects airi kukonzera pautano hwevanhu. Ndinogona kupa example yemamwe madrug akatombo aimboshandiswa akazobhanwa. Drug rinds thalidomide rakazobhanwa nekuda kwekuti ranga raonekwa kuti riri kukonzeresa kuti vana vazvarwe vakaremara.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Tendesai Matarira vatsanangura kukanganiswa kweutano nepowder yeJohnson and Johnson.
Asbestos ina mafiber 6 anokonzeresa cancer. Awa mafibers awa akataridzwa muma laboratories kuti muvanhu nomuma animals anokonzeresa cancer. Mafibers awa anobhururuka ari mumhepo kureva kuti muchest umu namalinings emuchest.
Muzvinafundo matarira vanoti vakadzi nevana vadiki ndivo vari panjodzi yokurwara nemagomarara aya nokuti ndivo vanonyanya kushandisa powder iyi. Vaendera mberi vachiti dambudziko riripo nderekuti powder iyi inogadzirwa kuSouth Africa iyo inotengesera zvinhu zvayo munyika. Nokudaro mabhodha anofanira kungwarira vanhu vachaedza kupinza powder izvo zvisisiri pamutemo.
Tingati vanhu vakamhangara vakawanda kuAmerica uko kubva 2022 vawane compensation kubva 1,000 people vakapuwa 100 million compensation 2022-2020. Mu-2023 vatosvika 60,000 vakanzi vapiwe 8.9 billion yokukonzereswa kuti vanhu vabatire cancer.
Amai nyaraisa vanhu vanogara kuTin World North vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inofanirwa kusvitswa kumativimana enyika nokuti vazhinji havasati vatombuziva nezvedanho rakatorwa nehurumende rekumisa kutengeswa kwepowder yeJohnson and Johnson.
Ende zvinhu zvinorwadza considering kuti ezvinezvi there are so many people of my age in the 30s we have died of cancer and pamwe chinozoti chii chinenge chakaitika vamwe vakaita breast cancer vamwe vakaita cervix cancer vakatoshaya and you don't even know kuti what really transpired vamwe izvozvisuwa vachitotoshandisa maproducts yayo like powder yeya it lasts kana chiri chikaba chihombe it lasts for 6 months or even a year and hapana kana zviri kunyanya kutaurwa chiudzwa kana panews kana kuti pachii kuti vadestroye maproducts iyayo.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende yagara hayo ichiongorora mishonga nemafuta zvinopinda munyika. Vanhu vakafa nemagomarara muongororo yakaitwa neCancer Registry muna 2018 vanosvika zviuru zviri nemazana manomwe nemakumi mana nevatatu kana kuti 2743. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.
Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Mumutambo wecricket watambirwa nasi muHarare, Zimbabwe yakunda United States of America nemaruns mazana matatu nemana kana kuti 304 runs. Izvi zvaita kuti Zimbabwe ipinde munhoroondo yemutambo uyu sezvo iri kutevera matsimba eIndia iyo yakakunda Sri Lanka nemaruns mazana matatu negumi nemanomwe kana kuti 317 runs munandira gore rino mutambo wezuva rimwe chete kana kuti ODI. Zimbabwe yakunda mumitambo mina yakatevedzana uye yakatopinda muchikamu chechipiri kana kuti Super 6. Pazvikwata gumi zviri kutambira muBulawayo neHarare, zvikwata zviviri ndizvo zvichaenda kumakwikwi AICC World Cup kuIndia. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi, West Indies yakambosimudza mukombe uyu kaviri yakundwa neNetherlands zvopakuti kubudirira kwayo kuenda kumakwikwi aya kuome. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, tiri kutaura nezvezuva rekucherechedza kurwisa kushandiswa kwezvinodhaga kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. VaSevia Kasukuwere avo vari kwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimiririra voga, vanoti havasi kuzovhundutsirwa nebato reZANU-PF kuti vasadzokere kunokwikwidza musarudzo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vaKasukuwere vane mhosva dzavari kudirwa nematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyami na Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.